zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe zvakaita savatonga ushewe kunze zvinoti zvinotarisira kuti vaDonald Trump vebato remaRepublicans vachakundwa namai Hillary Clinton vebato remaDemocrats musarudzo dzekuAmerica idzi. Vaushewo kunze vanoti vaTrump munhu asingade vanhu vatema nokudaro zvaita kuti vatema vazhinji vemuAmerica vasavavhotere.
Mafambisirwo ari kuitwa sarudzo dzekuAmerica dzatova ne conclusion kare, nokuti vakagara vakaronga kuti pavanopedza kupa power kumblack vachazopawo kumunhu wechikadzi. MuAmerica musati mamboiswa munhu wechikadzi. This is the first time in the history of America kuti vaisiwo munhu wechikadzi. Trump kuti asahwine chinomudyisa ndechokuti ane rusaruro rusaruro ganda. Anovenga mamoslemu nemamarudzi ari muAmerica. Ane mamaitiro ake asingafarwi navanhu. Although Clinton, Mike Clinton ava vanga vachivengwa zvavo muAmerica, asi nokuda kwokuti Trump ane zvakawanda zvikanganiso nezvokuvenga marudzi ndozvichaita kuti iye adyiwe.
VaPascal Mutongwizo vanogara kubudiriro muno muHarare vanoti vanoona vaTrump vachikunda musarudzo idzi.
Inini ndine ruremekedzo rwakakurisa naDonald Trump and ndinomuziva mubatiro waanoita mubhizinisi rake rose. And ndichitarisa ndichiongorora maelections arimo muAmerica rwendo runo, ndinoona Donald Trump achibudirira musarudzo dzake achikundisisa Clinton.
Zvichakadai vaGodfrey Stole vanove nhengo yeMDC inomirira chitungwiza North Mparamende vanoti sarudzo idzi dzine zvakawanda zvingadzidzwa nenyika dzichiri kubudirira seZimbabwe, zvakafanana nekupamikana yakaenzana yokubuda panhepfenyuro kwemapato anenge achipikisana kuita sarudzo dziri pachena pamwe nekukurumidza kubudisa zvinenge zvabuda musarudzo.
Ya, zvidzidzo zviripo zvakawanda. Kana maelections achinga angoitwa, kana BVR system yange yapo, pakuitwa biometric system, tege chitarisira kuti pavanhu vachingopedza kuvhota chimbi chimbi vanofanira nguva kuziva kuti zvabuda musarudzo zvakamira sei. Tikaona nguva yakutora yanguva yakareba, ndipo panozotanga kubuda pfungidziro dzekuti maybe vanhu vapinda mukitchen vaakuchitanga kubika maresults.
Zvichakadai mumwe mutsigiri webato rezanu PF muzvare Nancy Mpepereki vakurudzira achakunda musarudzo idzi kuti aone kuti zvirango zvakatemerwa vaMugabe zvabviswa, vachiti zvirango izvi zvakonzera kuti ruzhinji rweZimbabwe runhonge svosve nemuromo.
Tiri kungonamata kuti hamene anohwina pakati paClinton naTrump wacho pamwaka hwina angatibatsirawo nyika yedu ikasunungurwa kubva pazvirango zveupfumi. Zvingatibatsira zvakanyanya because pari zvino upenyu hwakatiomera nokuda kwezvirango zvavakaisa izvi.
Asi vaStole vati havaone zvirango izvi zvichibviswa sezvo hurumende yavaMugabe ichiramba ichityora kodzero dzevanhu munyika.
Zvirango kana zvichinge zvichibviswa, chinenge chifanira kutanga chabviswa inyaya yemahuman rights record yedu yakashata. Vanhu vakange vasingasadisapie sezvinoitika kuna naItai Dzamara, vanhu vakange vachibvumirwa kudemonstrata, mapurisa asingapindiri sezvakabva kuitika musune kuzvishavane, zvinokwanisa kubatsira kuti zvirango zvinge zvichibviswa. But isusu tikaramba tichikwanisa kupfinyikidza kodzero dzevanhu, tinokwanisa kuona tichikandirwa kunze nedzimwe nyika.
Mumwe mudzidzi wezvidzidzo zvematongerwo enyika paUniversity of Zimbabwe vaGilbert Chikwature vanoti mabatiro anoita America nyaya dzekunze kwenyika havanzochinja kunyange hurumende ikachinja.
Handifungi kuti pane mutsauko uchaitika ne, because ndonasoti foreign policy yeAmerica hainyanyotarisisa kuti ndiani ari pachigaro especially kapanyaya idzodzo. Because zvinhu zvacho maissues aripo anoramba aripo ende vandongura soti vachangoramba vachingomahendla mahendlo angoitwa nekumasureko.
Izvi zvatsinirwa neimwe nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vachenesani Ntungagwa, avo vanoshanda nesangano reRevolutionary Research Institute of Zimbabwe.
Tofara kuziva kuti Clinton ari Barack Obama ari mupower, hakuna masanctions akabviswa. Saka Mike Clinton vakawina, handione masanctions anobviswa. Tofara kuziva zvakare kuti meseji iri kutaurwa naTrump imeseji yekuda kuvhara Mexican border. Kana achitaura nezvekuvhara Mexican border uko kuti ive nzvimbo isingangopfuure zviri izi, handioni chichabvisisa masanctions ekuZimbabwe. Saka hakuona kwangu hapana candidate ingachinje ipapo, ingachinje police towards Zimbabwe.
vamugabe nevamwe vavo vari muzanu PF vakatemerwa zvirango neAmerica pamwe nedzimwe hurumende dzekunze nepamusana pekubirira musarudzo pamwe nekutyora kodzero dzevanhu. Asi zanu PF inoti iri kuoneswa pfumvu nehurumende dzekumavirira nepamusana pekugova kwayakaita mapurazi aiva evachena. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.